kusana chindiki le matu tino gashira zvikuru danho guru ratorwa neutungamiri wepamusoro mubato redu pamwe chete napurezidhendi wedu vamunangagwa ratsaridza kuti kunyange hongu tichinzi tinogona kunge takashandisa gwara risiro pakudoma vanhu mazita nedzimwe nzira asi daro guru ragashira zvikuru kuti nhau yatakasimudza yehuori haina inzvimbo panguva ino uye pasi peutongi hwababa vamunangagwa saka sevechidiki toda kuti titende danho guru ratorwa uye tichivimba kuti vachapiwa basa rekuferefeta kana kucherechedza nhau dzatakasimudza vachaita basa nemazvo
tiri kuonawo zvakare kuti nyaya iyi yasimudzawo mitauro kune vamwe vamakadoma mazita vatoenda kumagweta vachida kuti mutorerwe matanho muri kuutambirawo sei nyaya idzodzo
aiwa hano zvagara zvinozivikanwa mukoma kuti panotorerwa murume demo panosara matsune tsune zvinhu zvataigara takaziva uye takatarisira kuti kana danho guru nekusera takatora ikange raitika hapana anorohwa chibhadzira achingowira pasi asingazamewo kuzvibatsira kana kumiramira kuti abve mudambudziko raanenge ari saka senyaya iri pamberi pematare edzimhosva hatina zvizhinji zvatingataure but taakungomirira kuti tigozonzwa kuti vekumatare vanoti kudii sezvo nyaya idzodzo dzichinge dzaiswa pamberi pavo but sevechidiki vemusangano wezanu pf uye sevechidiki vemuzimbabwe aiwa hatiri kuti isu hatisi kuzombodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso nechikonzero chekuti kana asiirira mabasa euori achiitika kwete chete kune vasimudza nhau idzi vachibata magweta avo asi munyika yose tinoona kuti tinenge taparadza remangwana revana vedu uye kuti tinenge taita mbwende pajenerationi yedu saka hatisi kuzombodzora tsvimbo tichangoramba takatsika patakatsika tichingoti pasi neuori
pane vamwe vari kuti muri kushandiswa nechimwe chikwata muzanu pf imomo kurwa hondo dzezvikwata munoti
sezvo vamwe vacho vasarudza nzira yekuenda kudare tinovimba kuti no zvakangonaka kuti timirire matare kuti azenge achipa muono wavo kana isusuwo tabuditsa umbo hwatinawo hatisungirwe kupa umbowo kune vanhu chero vatangosangana navo musiti vanotibuditsa iumbowo nekuti vanenge vasina chekuita nawo saka tinomirira kuzobuditsa umbowo hwedu kana tikange taenda kumatare tichigonzi tibuditse umbowo ihwohwo asi handinoda zvakare kuti nditaure mukoma ndechekuti ichokwadi tine vanhu vari kutituma vanhu vari kutituma vana vedu nevazukuru vedu vari kuuya mberi vatiri kufunga nezvavo kuti kana tikarega kuvarwira tikasiya nyika ichiparadzwa nembavha dziri kuparadza pfuma yenyika nechokwadi tinenge taitira vana vedu utsinyi saka chido neshungu nerudo nevana vedu ndo zviri kutituma saka ndo vanhu vari kutituma yavo hatina chimwe chikwata chinotituma muzanu pf asi shungu dzekuprotekta nyika yedu nenhaka yevana vedu ndo zvinotituma
tingaona muchitaura mazita here evamwe vanhu vari kuita zveuori tichionawo vakawanda vari kuti makasiya vamwe vanotarisirwa kunge dai vakapfumurwa panyaya idzodzo
zvazvinongoita mukoma ndezvekuti tine dambudziko revatingati maarmchair critics vekuti ivo vanenge vasina ichavanoita vasina kana danho rimwe chete ravatora mukuzama kugadzirisa dambudziko asi vanozvitora kuzviita nyanzvi dzekutaura zvinenge zvaitwa nevamwe kusoropodza danho raitwa nevamwe kana vamwe vachifunga kuti hatina kuita basa rakakwana aiwa tinozvigashira asi tinokumbira kuti naivowo vanosungirwawo zvakare kuti vapfuudzire mberi patakasiya vavanozivawo kuti vanoita mabasa eori hatingavarambiri asi tinokumbira kuti naivo ngavatibatsire nekuvadoma semadomero atakangoita nekuti harisi basa redu isuku rekuti tingonzi notisu tinofanira kudoma isu takaitawo pedu kana vanhu vachiona sekunge tine patakasidzira aiwa vakasunungukawo kuti vapedzise nekuti basa iri tinotoita maonera pamwe chuma chemuzukuru vakuru vakatipota nekusangani saka vana vezimbabwe vane ruzivo rumwe rwavainarwo ngavatibatsirewo nekwavo isu tichiitawo nekwedu